Chirongwa ichi chiri kuitwa pa Zimbabwe College of Music uye chiri kupindwa nevaimbi vemusambo hip hop vana vakabva kuAmerica. Vaimbi ava vari kupa ruzivo rwavo kuvaimbi vemuZimbabwe. Mumwe vaimbi vakabva kuAmerica, Lady Beast, ari kukurudzira vasikana nemadzimai kuti vasatyire kure kupinda muhip hop.
If you consider yourself to be an artist or a dancer, that shyness it's going to minimize the more that you put yourself out there.
Kutamba kunobatsira kuti munhu asafunganya zvakanyanya. Asi ndinoona sekuti vamwe vanonyara. Kunobatsirawo kuti muviri usimbe. Ndinokurudzira vasikana kuti vasadzivisa matarenda avo ekutamba kuti aoneke.
Wechidika noimba musambo wehip hop, Kelvin Chidarara, uyo angaripo pamusangano wanhasi, aratidza kufarira zvidzidzo zvavari kuwaniswa pachirongwa ichi.
Chirongwa chakanaka singaite zvinokuti chakutibatsira isusu vechidiki like my hip hop artist muZimbabwe. Chatipfurira madhoo akawanda. Hatitaswere tiri mastreets tichiita zvisina basa, takuita something zvinovaka, izvo zvichikudzidzisa zvemental health nezvimwe zvinhu zvakawanda zvatingosangana nazvo.
Mumwe muimbi, Michael Musekiwa, anoti mufambo uchiripo kuti nharaunda kunyanya vabereki vagamuchire kuti kuimba musambo uyu kunogona kuraramisa vechidiki.
Inini pachizvangu ndotoita zvokutogadzira music sebasa, and zvakatotora time kuti vabereki vanyatsozvigamuchira kuti ndozviri kuitwawo nemwana wedu. But zvinhu zvekuti maprogramu akadai anobatsira kuti vabereki pavanoonawo kuti US Embassy iri kuita involved mumaprogramu akadai, muna kutomukira atone manotebook atori serious, zvinoisa kuti vachinje mindset yavo, vanyatsoona kuti aiwa pane zviripo ipa.
Asi musambo wehip hop unotsoropodzwa nevamwe uchinzi unokurudzira kunyombana, kutaura zvinyadzi uyewo kudzikisira madzimai nevasikana. Asi mukuru wezvirongwa kuJubilika Dance Trust, Vaplot Mako, vanoti zvizhinji zvakanaka zvinounzwa nehip hop.
Hip hop itsika ine kurama kwakawanda. Saka ndichitarisa muZimbabwe munomu, hip hop yedu zhinji ine zvakawanda zvainokurudzira zvakanaka. Vashoma hatisati tambonyanyinzwa hip hop yakawanda inenge ichitaura zvinotsverudza. Vechidiki vazhinji vatiri kuteerera maredhiyo. Vari kuteererwa muredhiyo, vatoteererwa mudzimba nenyaya yekuti hip hop yavo inenge yakachena. Iri kutaura zverudo, iri kutaura zvemagariro, iri kutaura zvekuoma kwezvinhu nekunaka kwezvinhu neshure yevana vechidiki.
Mushandi wekumuzinda weAmerica muZimbabwe, Vabuto Lezwe Nyati, vanoti vaimbi vechidiki vakawanda vachadzidza zvakawanda kubva muchirongwa ichi.
You know, musicians historically have used hip-hop to spread messages of peace, love, community building, social cohesion. That is what we want to see happen also in Zimbabwe.
Pamwongo wechirongwa chedu ndepekuti tinoda kudzidzisa vaimbi ava pamusoro pekukosha kwemusambo wehip-hop mukukusha mashoko ekupedza mhirizhonga mune zvakanaka, kusimudzira nharaunda uye kuwana chouviri nekuimba musambo uyu. Semuzinda, tinovimba kuti donzo redu richazadzikiswa.
Nyanzvi dzehip hop ina dzabva kuAmerica dzinoti Lady Beast, D1, Nick Neutrons naKatrishi Drao dzichange dzichidzidzisa vese vane chekuita nehip hop pamusoro pekubika mumanzi uyu, kutamba uye kuwana chouviri kubva pamusambo uyu. Pane zvizvarwa zveZimbabwe 75 zviri kupinda muurongwa uhu. Vanhu vanodarika 300 kubva kumativi ose enyika vanonzi vakanga vanyorera kupinda muurongwa uhu, asi vechidiki 75 chete ndivo vakabudirira kuwana mukana wekupinda muchirongwa ichi. Musi wa19/10 kuchaitwa mutambo wekupeta zvidzidzo izvi, apo vaimbi vemuZimbabwe vacharatidza matarenda avo uyewo kuratidzawo veruzhinji zvavanenge vadzidza muchirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.